manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikumi 26 2020 Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 551.
Yaya na Joanna Trukufara, nukti zvirikunzi vasikana vasununguru wakunzi vaende kumba, vabude kuchikurubi kwa wangu wakasungwa. Asi chatukunyanyo kutimbidzira isusu ndechekuti vasikana wangu vasingafanire kunzi vasungwe in the first place. Vakaita 2 weeks zvamakaona, vakangosungwa vari kuchikurubi. Isu chatinoziva kuti vanhu vanoenda kuchikurubi vanhu vanenge vapara mhosva.
Madzimai matatu eMDC anoti akatoshwa ari mumaoko emapurisa. Anopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Dare redzimhosva rinoti Morgan Richard Tsvangirai House inofanirwa kuva mumaoko eMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe.
Isu tanga tichiti ana mhosva kuna vadilishi nguvaya. Hurumende wechitiwo pane mhosva yakakomitwa. Saka takakavara zvakasimba dare rikati richatipa ruling next week.
Dare redzimhosva rinoti rinoda nguva yekuziya chikumbiro chekuti vadelish nguvaya vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vanosungwa nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nemusi wechina kusvika pamazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 551. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi maviri nemumwe chete kana kuti 21 vaine chirwere ichi. Vanhu ava vanosvika gumi nevasere vakabva kuSouth Africa, vaviri vakabva kuBotswana, uye munhu mumwe chete akabva kuMozambique. Nezuro wakare hurumende inoti yakaongorora vanhu mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vatanhatu, vapora vave zana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128. Munyika yose vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu nezvishanu nezana rine gumi nemumwe chete kana kuti 65,111 vakavhenekwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere ichi. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Dare repamusoro nhasi rapamumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe nevamwe vavo vaviri mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro vaDevson Foroma vatura mutongo wekuti muzvare Mamombe nevamwe vavo vanoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS pamunhu wega wega semari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakanyepa kuti vakapambwa vakatochwa vari mumaoko ehurumende. Vatatu ava vanzwa vazvipire kumapurisa katatu pasvondo vasiye magwaro avo ekufambisa kudare uye kuti vasataure nevatori venhau kana kuenda pamadande tande esocial media. Mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti vafara nekusunungurwa kwaitwa vatatu ava nedare.
Panyaya na Joanna Trukufara, nukti zirukun zivasikana wa sununguru wa kunzivaende kumba, wabude kuchikurubi kwa wangu waka sungwa. Asichu atukunyanyo kutimbizira isusu neche kuti vasikana wangu wa singafanwe kunzivasungwe in the first place. Wakaita 2 weeks wa makawona, wakango sungwa wari kuchikurubi. Isichu atinuzi ya kuti vanu wanuenda kuchikurubi, vanu wanengwa para mosha. Ana Joanna havana mosha ya wakapara. Ana Joanna chamunozi ya imi mdeche kuchavaka sunungu, chavaka sungirwa, deche kunzi vaitaroti isu stine nzara, munuwesa ane nzara, doja vaka sungirwa. Saka isu tukutaroti, yoyo, kutaroti, ijojo, jokutaroti vanwane nzara, vanwarukufane nzara Muzimbabwe, haisi mosha.
Asivati wa vasi kufara ne zvatiri wane dare kuti vasataure nevatori venhau pamwe nekuenda pa internet vachiti izvo zvinotyora kodzero dzavo.
You know my conditions maonero angu akati home nokutisha tinoziya pabumbiro remutemo kana kuti constitution munhu akasunungura akasununguka kunza taure saka kana takuti munhu haabvumirwe kuti ataure taomisera munhu asi tinogashira. Kana uruo mtongo wapiwa nedari, tunukashira ndo chikuru nde chikuti basungu.
Vatatu ava, vanoti vaka pambu kavaru maoko ema purisa mwezi wapera, vaka tochwa ndoku zosiwa vaka ndu kwa kubindura. Asi urumende, ino chainacha ino ziva nezho kupambu kane kutochwa kwa vatatu ava. Ndaka mirira Studio 7 Muharare, ndini Thomas Chiripasi.
Mune imwe nyaya inubata batore MDC, mutongi wedari rehai kotiva Deputy Mangota, vatura mutongo wekuti MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe ndiyo ine kodzero dzekuva pamuzinda webato iri pamogen Richard Tsvangirai House. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamangota vati hapana magwaro akasvitswa kudare anoratidza kuti MDC Alliance yakapinda rini pamuzinda uyu uye hapana zvakare magwaro anoratidza kuti MDC T yakabuda rini. Vamangota vati wogwaro rakasvitswa kudare nevari kuzviti mumwe wematrustees eHarvest House Private Limited vaIan Makone harina zvinobatika zvakatsanangurwa mariri zvingatambirwe nedare. Munyori muMDC T vaDouglas Mwonzora vati vafara nemutongo waturwa nedare uyu.
Tirikufara zvikuru kuti nhasi ku High Court tahwina nyaya yedu yekuti Harvest House imba ye MDCT yakasiwa navatsvangirai imba yemuzinda webato redu. Saka tirikufara zvikuru kuti takwanisa kuti tapiwa mudhuri uyu, tanzi mudhuri ndewedu, tinokwanisa kushandisa maofisi edu zviri pamutemo. Pane vanhu vakanga vafamba vachitisvipisa vachiti isu takanga tatora tichishandisa mapurisa nemauto, zvaonekwa zviri zvenhema. Zvaonekwa zvakare kuti MDCT inotungamirwa navatsvangirai haida kumbobvira yabuda pamuzinda weHarvest House. Saka ndiroti kuma supporters ese MDCT, muzinda wenyu uriko, muzinda wenyu hauna kwaunoenda. Kune mbavha dzanga dzauda kutibira muzinda uyu. Mbavha idzi dzakakundwa mukoti, mapepa akaunzwa achizama kutibira headquarters yedu, akanga akaonekwa ari ekunyepa.
Asi advocate Mahere vati vanotambira mutongo uyu kunyange hazvo vati havasi kugutsikana nawo.
Tinogashira asi hatisi kufara nokuti isusu takaenda kumatare, nokuti kumatare ndokwatinoona kuchengetedzwa. Asi tinogashira zviripo, tichanzwa kune magweta edu kuti tochitwa musasei. Ndozvandingataure panguva ino.
Chikwata chamuzvare Kupe chakatora muzinda uyu chichiti ndicho chine kodzero yekuva pamuzinda webato iri zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court. Wakati mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuve mutungamiri weMDC zvichitevera kufa kwakaita vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi 2018. Zvichitevera mutongo uyu vamwe vakaita samuzvare Kupe, vaMwonzora, vaElias Mudzuri navaMorgan Komichi vakati vachatevedzera mutongo uyu. Vamwe mubato iri kati havasi kuzoenda kuCongress yekusarudza vachatsiva vatsvangirai sezvakaturwa nedare, vachiti vachamisa vakatosarudzwa kare semutungamiriri webato paCongress yakaitwa kuGweru gore rapera. MDCT yakatara mwedzi waGunyana kuti iite Congress yayo. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutongi wedare repamusoro Justice Pisirai Kwenda vati pane zvakawanzika panyaya yechibvumirano chedrugs SAGL nekambani yehurumende yeNatfarm vachiti zvinoshamisa kuti hurumende iri kunyanyobatikana nenyaya yekuti muzvinabhizimusi amutsa mutauro munyika vaDelish Nguwaya vakanyepera hurumende kuti isaine chibvumirano ichi asi isingashushikane kuti chibvumirano ichi chakaitwa pasingatevedzwe mutemo wekutengwa kwezvinhu weProcurement Act uye pasina Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Justice Kwenda vataura mashoko aya mudare apo vange vari kuongorora nyaya yekuti dare ramagistrate rakapa mutongo kwawo here apo rakanyima vanguva ya mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongo vachibva kumba panyaya dzavari kupomerwa vanguva ya avo vanomirira muZimbabwe kambani yekuSwitzerland yedrugs vane nyaya mbiri dzekuti vakanyepera hurumende kuti kambani yavo yaigadzira mishonga izvo zvakaita kuti hurumende ipinde muzvibvumirano zviviri zve21 million ne40 million emadhora ekuAmerica zvekuti Natfarm itenge mishonga kubva kudrugs. Vachuchusi panyaya iyi vanoti dai vanguva yavasina kunyepa hurumende ingadai isina kupinda muzvibvumirano izvi sezvo yaida kushanda nekambani inogadzira mushonga kwete inotenga nekutengesa mushonga zvinoitwa nedrugs. Vatiwo vanguva ya avo vanomirira kambani yePapi Pharma yekuAlbania vakambotsvaka basa kuhurumende vakatadza kuriwana sezvo kambani iyi yainge isingagadzire mushonga. Vati mushure mekuziva kuti hurumende yaida kushanda nekambani inogadzira mushonga ndipo pavakadzoka zvakare nedrugs ndokunyepa kuti kambani iyi inogadzira mishonga izvo zvakaita kuti vapiwe basa. Asi Justice Kwenda vati chinoshamisa ndechekuti basa iri rinokosha mari yakawanda kudai rakaita pasina kutevedzwa mutemo weProcurement Act nebumbiro remutemo wenyika. Vati zviri pachena kuti zvisinei nekuti vanguva yavakanyepa mutemo wekutenga hauna kutevedzwa uye ndiyo nyaya yakakosha apa. Vati zviri pachena kuti pane zviri kuvanzwa nehurumende panyaya iyi. Vachuchusi vaudza dare kuti zvekuti izvi zvakaitwa pasina kutevedzwa mutemo ndizvo zvakaita kuti gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe nevamwe vakuru vakuru vatatu vekambani yeNatfarm vanoti amai Nancy Sifeku, vaCharles Mwaramba navaRoland Mulalazi vasungwe panyaya iyi. Rimwe remagweta vanguva yavatafadzwa hungwe vaudza dare kuti nyaya yekuti mutemo wekutenga zvinhu hauna kutevedzwa handizvo zvinganyimise mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti haraive basa ravo kuita izvi. Vatisa muzvina bhizimisi chavo kutsvaga basa uye havashandi muhurumende zvokuti vangazive kuti chinofanira kuitwa chii pakutenga zvinhu. Rimwe remagweta avo vaAshley Mugia vati hapana chingaite kuti vanguva yavatize munyika kuti vasatongwa nekuti hapana mhosva yavakapara.
Vanomirira hurumende vanovana muchuchisi vanga vachiramba ivo kuti vadilishi vatongwe vachibva kumba. Nyaya yanga iripo ndeyekuti isu tanga tichiti mhosva iyi haina hapana mhosva kuna vaDelish Nguwaya. Hurumende wechito pane mhosva yakakomitwa. Saka takakavara zvakasimba dare rikati richatipa ruling next week.
Asi mumwe wavachuchusi panyaya iyi vaLancelot Musokoti vaudza dare kuti kana vakabatwa nemhosva vanguva yavanogona kukandwa mujeri kwenguva yakareba nekudaro pane mukana mukuru wekuti vanogona kutiza munyika. Justice Kwenda vati vanoda nguva yekumbozeya nyaya iyi vasati vapa mutongo wavo uye vati vachaita izvi musi wechitatu chinouya usati wasvika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vasungwa nemapurisa nhasi vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nekuratidzira kwakaitwa nenhengo dzavo kumasvingo nemusi wemuvhuro dzichida kuti hurumende idzipe mihoro yadzo nemari yekuAmerica. VaMasaraure vanonzi vashevedzwa mangwanani nemapurisa edivi reLaw and Order vachinzi vanoda kubvunzurudzwa nezvekuratidzira uku, asi vanonzi pavasvika pakamba yemapurisa yeHarare Central Police Station wavana vakamirirwa nemapurisa ekumasvingo ayo abva angovatora ndokuenda navo. Munyori musangano reATUZ vaRobson Chere avambobvunzurudzwawo nemapurisa vanoti vaMasaraure vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana kwakare kumasvingo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navachere.
Chokwadi, panguva ino vaMasaraure vari mukati mehusungwa uye vari kumasvingo vari mukati memaoko emapurisa. Nhasi makuseni vadanwa neLaw and Order yepaHarare Central Police Station vachinziva nemibvunzo yavanofanira kupindura. Tikavaperekedza, ini ndanga ndiri mumwe wavaperekedza kuenda kuLaw and Order. Tasvika kuLaw and Order tashamisika, tonzwa kuti vaMasaraure vatova musungwa. Saka panga pane mamwe mapurisa anga aripo abva kumasvingo anga akavamirira. Ndo zvekare mapurisa abva avatakura vakati vane mhosva yavakaita inoenderana nekuratidzira kwakaitwa kumasvingo nenhengo dzedu dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzichiratidzira nenyaya yemuhoro. Saka vatakurwa vakaendeswa kumasvingo munguva ino vari mumaoko emapurisa akumasvingo.
Saka ivo vaMasaraure vari kuti pamhosva yavari kupomerwa iyi.
Sezvatinogara chitaura kuti bumbiro redu remutemo rinopa mvumo kuvashandi kana masangano anomirira vashandi kunge vachipinda mumigwagwa vachiratidzira nekunyunyuta panyaya yemashandiro yavo, nyaya yemuhoro. Izvi zviri musection 59 yebumbiro remutemo remuZimbabwe. Saka vaMasaraure havasi kubvumirana nemhosva yavari kupiwa. Isuwo sesangano rinomirira varayiridzi hatisi kubvumirana nemhosva iri kupiwa vaMasaraure panguva yakadai, nekuti vanga vachishandisa kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo. Saka havafanenge vachimbunyikidzwa kana kuti vachisungwa. Kusungwa kwavaitwa nekumbunyikidzwa kutotyora mutemo uri mubumbiro redu remunyika yeZimbabwe.
Saka ivo vaMasaraure vanotarisirwa kumira pamberi pedare riini?
Sekutaura kwataita nebweta ravo riri kuvamirira vari kuti mangwana ndopa vachange vachipinda mudare redzimhosva.
Vanga vari munyori mukuru weATUZ vaRobson Chere vari parunhare neStudio 7 vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muMyanmar nemuThailand vanoti vakaparadza zvinodhaka zvinokosha mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica, izvo zvavakabata. Mashoko aya aburiswa pakucherechedza zuva rekurwisa kutengeswa nekushandiswa kwezvinodhaka kana kuti International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Vanhu vatatu vafa nhasi mushure mekurwiswa nemapanga muguta reGlasgow kuScotland. Mapurisa emunyika iyi anoti munhu ari kufungidzirwa kuti ndiye auraya vanhu vatatu afa mushure mekupfurwa nemapurisa, uye mupurisa mumwe chete apfurwawo muchiitiko ichi. Dzimwe nhengo dzemasangano anorwira kodzero dzevanhu mumasvingo dzinoti mapurisa ari kuvhiringidza mabasa adzo kunyanya ekurwisa chirwere chaCovid-19, sezvo mapurisa ari kurambidza vanhu kupinda mudhorobha kunyange hazvo vaine tsamba dzinodiwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nhengo yesangano ravana chipanga mazano reMasvingo Center for Research and Development vaBrighton Ramusi vanoti vari kushamisika zvikuru kuti svondo rino mapurisa ari kudya marasha achivarambidza kuenda kumabasa kunyange hazvo vane matsamba sezvinodiwa nemutemo weNational Lockdown.
Tiri kushungurudzika zvikuru maererano nekubatwa kwatiri kuitwa nemapurisa kana tichienda kumabasa emacivic societies. Mapurisa ari kutidzosa kuti hamusikwanisa kuenda kunoshanda kunyangwe tiine matsamba akatodhindwa kumapurisa ikoko, uye akadhindiwa nemasangano edu atinoshandira. Tine mabasa akasiyana-siyana tiri kuita kusanganisira amwe anechokuita nedenda iri kuzama kuabsorba mashocks akakonzerwa kudisturbwa kweraramo yevechidoko kudisturbwa kweraramo yemadzimai mabato yao yemaoko. Isusu sangano remakrad tiriku tine program yatinayo yekupu revive magarden yekuzama kusumudzira mumadzimai
vanoona nezvekufamba kwemabasa musangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanaye mazorodzi vanotiwo zviri kuitwa nemapurisa izvi zviri kutyora kodzero dzavo
musondo rino. Tinoona kuti mapurisa ari kushungurudza avo vari kupinda mudhorobheni vachida kundoshanda mabasa akasiyana siyana. Tiri kuona kuti vari kuvhunza tsamba, asi mukuvhunza tsamba uchibudisa tsamba yaemployer kana kuti ubudisa tsamba yemunhu waunoshandira akakunyorera tsamba, tsamba idzodzo dziri kutorwa, dzimwe dziri kudamburwa, vari kunzi vadzokere kudzimba dzavo.
Apawo vemasangano akazvimirira vari kuchema-chema vatori venhau munyika vari kusanganawo nedambudziko rakadai. Sangano rinomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ riri kushoropodza zvikuru kuru kwakaita vatori venhau vaviri nemauto muHarare valepod munhende namunashe chakodza apo vaibva kubasa nemusi wechitatu. Munyori mukuru weZUJ vaFosta Dongozi vanoti vatori venhau havafaniri kubatwa nenzira yakadai apo vanenge vachiita basa ravo raka kosha rekuzivisa vanhu zviri kuitika munyika pamwe nepasi rose. Mutevedzeri wesachigaro wemasangano akazvimirira reNational Association of Non-Governmental Organizations kauti nango mumasvingo muzvare Joyce Mungu vashora zvikuru kushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzavo pamwe nevatori venhavo vachiti zviri kuitwa izvi zvinodzosera nyika kumashure muhondo yekurwisa chirwere checovid-19. Mukuru wemapurisa mudunhu remasvingo Assistant Commissioner Tinaye Nyazema vange vasiri kubatika panhare nemuhofisi mavo kuti vatipe divi ravo. Ukuwo mutauriri wemapurisa masvingo Chief Inspector Charity Mazula varamba kutaura neStudio 7 vachitibate vakuru vavo. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasingadayire nhare mbozha yavo. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Masangano masere anomirira varayiridzi anoti haasi kuzotambira urongwa hwakaparurwa nezuro nehurumende hwekufirita zvikoro senzira yekuuraya utachiwana hunokonzera COVID-19 segadziriro yekunyorwa kwebvunzo dzemuna chikumi dzeordinary level neadvanced level idzo dzinotarisirwa kutanga kunyorwa musi wa30 mwedzi uno uyewo kuvhurwa kwezvikoro zvose mukupera kwemwedzi unouya. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa ndovaitungamira urongwa uhu hwekufirita muzvikoro uhwo hwakaitwa kwasara zuva rimwe chete pamutongo wedare repamusoro hwakatorwa svondo rapera hwekuti hurumende inge yagadzirira sezvinodiwa neWorld Health Organization kuti bvunzo idzi dzinyorwe kukundikana kwayo dzoendeswa mberi. Mutungamiri werimwe remasangano akaendesa hurumende kumatare reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vanoti semasangano havasi kuzotambira danho rehurumende iri iro vanoti kuda kubata vanhu kumeso chete pasina zvinoitika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Danho ratorwa nehurumende rokunyepedzera kuti yatora danho rokufita muzvikoro kutamba namadhaka pasina mvura zvinhu zvakaitwa inonzi pachirungu grandstanding, asi zvinhu zvinonyadzisa kuti hurumende inotoda kutoshandisawo nomudzimai wemutungamiriri wenyika mai Mnangagwa kuita zvinhu zvokubata vanhu kumeso. Asi patasvika sevanhu vavatungamiri vanotungamirira varayiridzi hatinganyeperi zvakadaro. Chinoziva ivhu kuti mwana wembeva unorwara, chinoziva varayiridzi kuti zvinotaura nehurumende izvi hazviiti.
Asi hamuone here vachipedza kuita izvi bvunzo dzisati dzanyorwa svondo rinouya?
Hurumende haina kapasiti yokufilta zvikoro nokuti vakatotaurira zvimwe zvakawanda zvikoro zviri kushandiswa izvezvi semaquarantine center kuti vatsvage kumwe kwokunonyorera sekumaprimary schools. Saka zvinotoratidza kuti hurumende yarasa gwara, yasiya zvinoexpectwa navanhu kuti iyo inge iri mberi kuti ifilte zvikoro.
Imiwo semasangano evarayiridzi makashandwa nemi here paurongwa ihwohwo?
Isu semasangano varayiridzi hatina kumboiswa mukomiti dzevadzidzisi kana kuti mutask force kuti tione kuti zvinhu zviri kuenda zvakadini nokuti vanoziva kuti tinomira pachokwadi hatikwanisi kubata vanhu kumeso. Saka nazvino hapasati pawa ne task force chiripo kungonyeperana mumanewspaper nomuma TV. Isu hatikwanisi kunyepera varuzhinji weZimbabwe uyezve kuisa upenyu hwavarairidzi nevana vechikoro panjodzi.
Saka kana muchiti hamusi kugutsikana negadziriro yatangwa nehurumende iyi, matanho apa hamuri kutora?
Isu semasangano avarairidzi tiri 8 tazvipira kuti tirambe tiri united. Nhasi tiri kutoenda kukoti kunoudza koti kuti hurumende hapana zvayati yaita kubva musi watakaenda kukoti. Uyezve savarairidzi tazvipira kuti hatikwanisi kunge tizoenda kuinvigilation kana zvatinofungidzira kuti zvingadziiridza varairidzi dzisina kusa muzvikoro.
Ava vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Sei kwamuri mese, ndodango pao zvangu ko advise ko hama dzedu dziri mu South Africa. Please hama we, chero tatambura sei zviri nani titsvage zvimwe hedi zvekuita, musaita zvekuba izvi. Ndine umwe murume anogara kauta ndingati aigara kuno kwandiri kugara kuFernarheng. Murume uyu anoita zvekuba, saka akamboba kekutanga aba makeboy abe kekutanga kudaro ndobva avharirwa for about I think 4 years. Ndobva abuda ndokupama futi kuba zvinhu zvaakamuitira wakamboita iyo. Ezvino akanzi 30 years, hama waimbondudzaiwo apa ane vana. Vana vorarama sei muno South Africa?
Makadini makadini mhuri yeZimbabwe, ini ndinoitwa Love Mo Mashava, ndiri pano paJoburg. Ndinoda kukurudzira mhuri yeZimbabwe neavo vane chivimbo chekuti MDC iparare. MDC haifi yakaparara, MDC ngevanhu, MDC yakavhoterwa ngevanhu. Zvese zviri kutaurwa zvevari kuti hanzi yaparara chiichi chamisa wadini, chamisa ngewe mavanhu, chamisa wakashanda natsvangirai. Zvana kupe izvizvi ngezvekutambudzika izvi, ngezvekutambudzika hazviteedzerwi, hakuna kwazvinosvika izvi.
Munofara here vanhu vaMwari? Stay safe, don't forget to sanitize and take the precautions of COVID-19. Gara mumba iwe, keza maoko iwe. This is my titi, ubaba titi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Live Talk na 8 PM tiri kutarisa uori unonzi huri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Madzimai matatu eMDC anoti akatoshwa ari mumaoko emapurisa apiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Dare redzimhosva runoti Morgan Richard Tsvangirai House inofanirwa kuva mumaoko eMDC inotungamirwa namuzvare Thokozani Khupe. Dare redzimhosva runoti rinoda nguva yekuziya chikumbiro chekuti vaDelish Ngwaya vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vanosungwa nemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Muno kwanisuo kunzuka na uzedu pa www.voashona.com. Ine dini jonga kande miri, ndiri mu Washington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 26 inhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe selikumakhulu edlula amahlanu lengxenye 551. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi 9.7 million.
Etu Consul General zakhulumisana laye la ukuthi abantu bahlolwe bengangena emabhasini besiye ekhaya bavele babekwe lapha singathi na quarantine ngolwasemzini khona apha kwele South Africa ukuthi kwenzele ukuthi bengahambi baye ekhaya bayethelela abanye wakuvuma lokho.
Abenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa bathi lokhu bekhankasela ukubana abaphindela ekhaya baqale bahlolwe igciwane le COVID-19 bengakasuki kulelozwe.
Igama lami nguVuyo Brown, stage name. Ibizo lami nguNofeza Vuyelethu Ngwenyi. Ngaphakathi ngine-14, ngihlabele church and of course the skolo at Dominican Convent Bulawayo. Professionally ngasengqalisa 2014 kwangena khona professionally to start ukwenza into zokucula.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi wakoBulawayo ocula umdumo wengoma zokholo unokufeza Vuyelethu Ngwenyi. Odume ngelithi Vuyo Brown. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abangamashumi amabili lanye 21 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ekuchoneni kwelanga langolwesine. Laba bantu ngabanye babagcinwe endaweni zama quarantine centers abangene elizweni bevela emazweni angomakhelwane abalisa kwele South Africa, Mozambique, leBotswana. Lokhu kuhle kwakhuphula inani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe laya kwabangamakhulu edlula amahlanu lengxenye 551. Abasinde kulesi sifo lokhu bengamashumi phose ayisithupha 59. Asebebulewe yiso labo lokhe beyisithupha. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hachi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha 64,520. Emhlabeni jikelele abatholakale bele coronavirus sebeyizigidi phose ezilishumi 9.7 million kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane phose amakhulu amahlanu 492,552. Abasinde kulumkhuhlane beyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,276,705. Kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le Africa asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 337,315. Labulala inkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,863. Kwasinda inkulungwane ezidlula ezilikhulu lengxenye 161,254. Kubika abenhlanganiso e-African Union. Kunjalo nje ngesikhathi inani labantu abalegciwane le-COVID-19 lilokhu likhuphuka elizweni ikakhulu libangelwa yilabo abavela kwele South Africa. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi ilokhu ikhankasela ukubana abaphindela ekhaya baqale bahlolwe leli gciwane bengakasuki kulelozwe. Umnumzana Ngqabutho Sibanda, umgcini sihlalo walinhlanganiso uthi sebekhweze lesi sicelo esigodlweni someli weZimbabwe kwele South Africa Lapo isipata mandla zika hulumende, ukonsula general athembise kuba bazacubungula lolu daba. Asizweni umnumzana Sibanda esiqhasisela okuningi ngalolu daba.
Ngemva kokunanzelela ukuthi abantu abaningi ababanjwa belo laleli gciwane okuthiwa yi-COVID-19 ma befika ekhaya ngabantu abasuka lapha eSouth Africa, sakhulumisana layo i-consulate, u-consul general sakhulumisana laye ukuthi kumele kube le ndlela ukuthi abantu bahlolwe bengangena emabhasini besiya ekhaya, ukwenzela ukuthi abalalo leli gciwane bavele babekwe lapha esingathi nayo quarantine ngolwasemzini khonapha kwele South Africa, ukuthi kwenzela ukuthi bengahambi baye ekhaya bayethelela abanye. Wakuvuma lokho, kodwa lathi kuyasimangaza ukuthi lokho sithola impiko yokuthi-ke abantu abaningi ekhaya abalalo leli gciwane ngabantu abasuka ngapha kwele South Africa. Asikwazi ukuthi kungani uhulumeni waseZimbabwe kumbe i-embassy yaseZimbabwe abantu abasuka lapha ingabahloli ukuthi balalo yincileli gciwane.
Siyabona ukuthi abanye abavela khona ngapha kwele South Africa besiya eZimbabwe bayabaleka endaweni lapho abalondolozwa khona besahlolwa okuthiwa ngama-quarantine centers. Bathola yini lolu lwazi bengakayi eZimbabwe ukuthi ngempela bazahlolwa ukwenzela ukuthi bazilungiselele bengabaleki?
Abantu bayabaleka lapha abahleli khona ngoba sithola impiko yokuthi abantu kabahlalanga ngendlela eyiyo, abaphathekanga kuhle. Emalangeni adlulileyo sike sakhulumisana lomunye osemaswingo owasuka lapha eSouth Africa ohlezi khona, othi yena baphomi kufakwa behlanganiswe, ukudla kuyashoda, kanti futhi le ndaba leyokuthiwa i-social distancing ayikho, bahlala bebaningi okwenza ukuthi kube lula ukuthi umkhuhlane umbe igciwane leli bathelelane. So ukungahlali kahle endaweni lapho abafakwe khona yikho okwenza ukuthi babaleke beze bethi bona kungcono ukuthi bayezihlalela emakhaya abo. Siyanxusa-ke uhulumeni waseZimbabwe ukuthi kumele aphathe abantu ngendlela efanele laba abahlele kuquarantini ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki usiya phambili.
Lizalandelela yini ukuhulumende weZimbabwe khona ngapho kwele South Africa ukubona ukuthi isicelo senu uzasihlolisisa?
Well, ambona ukuthi sizaphinda sibuye silandelane futhi lo consul general, ngoba uhlupho lwethu ngolwethu sonke. Bona njengama-authorities kumele labo babe worried, kuyabe sekungani thina sithi bareporte kithi. Thina sasifaka umbono ukuthi yikhona lokho esikubona kumele kwenzakale sikucabangayo. Nxa bona bekubona ngenye indlela kunzima ukuthi thina singathini. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Xoxe lo sithandekileyo mhlanga weStudio 7 ekhona ngale kwele South Africa.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Okhokela inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni umnumzana Obed Masaraure ubotshiwe eHarare lamhlanje wasiwa edolobheni leMashringo. UMasaraure usiwe kulelo dolobho ukuze ayethonisiswa khona ngale ngoba kulapho ababalisi benhlanganiso yakhe e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe abatshengisele khona ngumvulo bekhonona ngeholo eliphansi abalitholayo. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukubotshwa kukaMasaraure kuza ngesikhathi uhulumende esethethwa umlando wokwephula amalungelo kaZulu ngokwehluleka ukupha abantu indingeko zabo empilweni, ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lobunzima bokulwisana le-COVID-19 lokwethusela labo abatshengiselayo. Isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, umnumzana Nation Mudzitirwa uchasisa ngokubotshwa komkhokheli wenhlanganiso yakhe.
Umkhokheli wehlanganiso yethu umnumzana Obet Masaraure ubotshwe namhla ngabe law and order Harare bagcine bemtransfer bemkhambisa eMasvingo Central Police Station mayelana ngendaba eyokutshengisela okwayenzakala mhla ka 22 June. Kodwa into leyi ayisiphathi kahle njengenhlanganiso njengesisebenzi ngoba yilungelo lethu elokuthi sitshengisele.
Igqwetha likaMasaraure umnumzana Tonderai Patasara uthi kakukabi sobala ukuba icala alethethwayo yiliphi, esithi bambophele ukubuthanisa abantu okungekho emthethweni. Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi lesi sehlakalo siveza sobala ukuba uhulumende weZimbabwe akahloniphi amalungelo kaZulu.
United Nations bayaqamba ke amanga bethi baya reforma baya chinja ke ukwenza ka ukwenza kwawo but asikuboni phela ukwenza kwabo. I-report kaMonhlate ke eyathi bangaze bakhahlameza abantu, bangaze badula abantu, bangaze bachaya abantu, bangaze babopha abantu abangalacala. Kodwa sibona ke lokho beqhubekela phambili besenza into efanayo. Ngesikhathi sikaMgabe ke sasikhangelane lamapholisa, okwamanje ke sikhangelane lamasosha agqoke ezamapholisa.
Lokhu kusekelwe ngomnumzana Mavela Sikhumalo, isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition, yena othi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zezisebenzi kunokulwisana lazo.
Njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition siyabona ukuthi i-operating environment lapha eZimbabwe yama-CSOs lamanye ama-non-governmental organizations iyalaloke isiringa day in day out. Uhulumende lo okhona kathesi ozithi yena i-new dispensation sehlukuluza amalungelo abantu, sehlukuluza njalo amalungelo ama-institutions azimeleleyo wodwa njengama-CSOs.
Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Ponya athi ehlule njengoba bengadobhi ucingo lwakhe njalo engaphenduli imibuzo ayithunyelwe enkundleni kamakhalekhukhwini eye-WhatsApp. Ababalisi be-ATUZ bangene ezitaladeni zeMasvingo ngomvulo betshengisela besola umumo oselizweni njalo befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk lamhlanje sikhangela udubo lwenkohlakalo eZimbabwe osoluphazamisa intuthuko yezomnotho welizwe, kodwa likhumbule izihlobo alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya kungenxa yokusabalala kwegciwane le-COVID-19. Aba mabandla ezombusazwe aphikisayo ezweni aveza imibono yawo ngodubo lwamanzi olwehlele idolobho lakobulawayo. Bonke abamabandla la bayamsola umunisipala wakobulawayo kanye lohulumende ngodubo lwamanzi angcolileyo asebangele ukulahlekelwa imiphefumulo kwabambalwa lokubanjwa ngumkhuhlane wesihudo, bethi kulobuchapha obenziwayo lapha. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Labantu asebebulewe isihudo esiqhamuke kobulawayo ngemva kokunatha amanzi angahlanzekanga kulabedlula abangamakhulu ayisikhombisa abalaliswe esibhedlela sempilo, abanye begula besezindlini. Lokhu yikho okwenze abamabandla ezombusazwe aphikisayo amsole uhulumende lomansipala ukuthi abangathathi amanyathelo aqinileyo okulungisisa lolu dubo lokhe lesi sihudo siqhamuke kuleli dolobho. Umgcini sihlalo wezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi ukubulawa kwabantu ngesihudo esibangelwa ngamanzi kuyaqala edolobheni leli elaziwa ngokuhlanzeka ezweni lonke.
Ngendaba yamanzi isiphathisa esizobuhlungu kakhulu kwabulawayo ukubana kube lento efana laleyi ukuthi councillors ayekele abantu benatha amanzi angcolileyo abathale rusi. But thina sicabangela ukuthi ukhansili asiloqiniso ngoba emalangeni basitshele bathi amanzi akukame soweja aselungelwe ukunathwa ngabantu bayasebenzisa. Khonapho uma beqeda ukukhuluma khona ukuseka abantu sebesifa bebulawa ngamanzi kuthiwa amanzi alingcolile ale rusti. So asilashiwa lokuthi into abasitshela yona ukuthi irusti liqiniso kumbe kungamanga. So hayi, ukhansili kazama ukulungisa indaba yakhe lamakhansili wona lawo ayiwa khona akhethwayo.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi abajabuli ngohlupho lwamanzi osoluleminyaka ukhansili lohulumende benyathela ndawonye.
Asijabuli ngohlupho lwamanzi osoluthethe iminyaka lungalungiswa nguhulumende weZimbabwe kunye lekhansili ekhona kathesi kakhulu ekhokhelwa yi-MDC esosinanzela ukuthi sokuze kwabulalisa abantu abangafika i-9 kodwa uhulumende kakaphumile sisombulu kwesingenza ukuthi uhlupho lwamanzi kobulawayo luphele.
Umabhalani weZimbabwe Communist Party kobulawayo umnumzana Bekithemba Lubambo uthi izakhamizi azisuthiseki ngendlela ikhansili ebaphatha ngayo.
Izakhamizi ziveze ukungasuthiseki ngendlela ikhansili ebaphethe ngayo. Bathi bona loba abagulayo bebeselatshwa kungelambadala, abalahlekelweyo abancediswanga ngalutho. Bathi bona kuyinhlamba ukuthi ikhansili ithi imigqomo yabo yiyo elamagciwane amanzi abo akline.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithin Chirodza usole uhulumende ethi usevale ikhansili ukukhuluma ngodubo lwamanzi.
Into ekhona bekumele uhulumende engavali i-press conference kaMayor uSolomon Gunyi ngoba kuthangi sihambe emhlahlandela sifuna ukuzwa ukuthi kuhamba njani eluveni. Kodwa saye kuzwa ukuthi uhulumende sevale i-press conference Mayor. Njalo nxa sikhangela i-chronicle iphepha likahulumende lisitshela ukuthi ama-results were inconclusive kusitsho ukuthi ngabalayo impendulo.
UTown Clerk wedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube walile ukukhuluma le-Studio 7 ngodaba lwamanzi lokubhubha kwabantu kuleli dolobho. Ekhuluma ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elekhabhinethi eHarare ngolwesibili, umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uvumile ukuba ngempela kobulawayo kulodubo nanku sokufe abantu abayisifica munwemunye. Uqhubeke unkosikazi Mutswangwa ethi yikho bethethe inyathelo lokunikeza umanisipala wakobulawayo izigidi ezedlula eziyisikhombisa zamadola i-7.4 million. Le yimali athe izasetshenziswa ukwemba imigodi yamanzi esengeza kuleyo ayipha izinwa ngenyanga edluleyo ukuthi ilungise imigodi yamanzi efileyo enyama yendlovu. Kulandela ukuqhamuka kwesihudo kobulawayo, uhulumende usebumbe iqula elihlola ngalo umkhuhlane kobulawayo kanye lokusungula indawo ezine edolobheni zokwelapha isihudo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 p.m. sitholakala ku-909 medium wave laku-4930, 6040 laku-15460 kHz ku-short wave.
Ama
Amabhizimusi amaningi aqhubeka engemukeli imali yohlobo lwama-bond notes lanxa uhulumende esithi limali lokhu isebenza. Lokhu sokubangele ukubana abenhlanganiso yabachola amabele eye-Grain Millers Association bagcine besithi abasoze basebenze labezitolo abangafuni ukwamukela ama-bond notes. Uhulumende uthi ngokuya kwesikhathi ama-bond note azasuswa kusale alotshwe Zimbabwe dollar. Ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Angliston Sibanda uthi uZulu kasamthembi uhulumende yikho engasela qiniso ngama-bond note.
Okwenzakalayo ukuthi abantu bakupanic mode njalo exchange rate le ukuthi i-bond note lihambela kwenziwa i-auction kwenze kwawisa i-value yemali. So abantu sebesesaba ukuthi uyasala uthwele amaphepha ungabona so yikho kwenza abantu bangasathembi imali le akusela akula confidence abala confidence kumali le eZimbabwe. So kutsho ukuthi nje khona kana kwakukhulunywe nguminister of finance ukuthi i-bond note kale hambe ngoba li bad money that drives away out good money. So yikho kwenzakala abantu abasalifuni i-bond note. Kanti njalo futhi ungalithwala uyabuthwela umquba ongala value uyazithola uzithwele isikhwama usindwa kodwa imali yangkhona ingathengi lutho ingathengi lona ichukele.
Yona imali emabhanga itholakala njani? Itholakala lula na kumbe kulokho kufana?
Eqinisweni imali ayitholakali. Ngibona abantu belayinile ubone umuntu ephumethwele i-500 bond i-200 bond engathengi lutho nje i-200 bond ithengi 2 kg yechukela kuphela. So yikho abantu abaye kulayinela kade kahle ikukhanya ngani nje abantu okuzama ukuthi kugqugquzelwe abantu ukuthi basebenzise i-digital money ngoba i-hard cash vele ivele yona iyinkinga iyahlupha kayitholakali. Manje abantu bakutshela ukuthi bona emchoveni bagada ngayo kumazubukho lawa bagada ngayo naleyo imali i-hard currency. Kanti njalo nje abaningi nje abethu asasebenzisi vele la ngisakhumbula ukuthi ngakancana nini kuyela ine-banking dingi cash. Kodwa-ke kuluhlupho ebantwini abadala lebantwini abasemakhaya. Kanti njalo futhi into ziyasuka zidule nxa uzithenga nge-digital money yaleyo i-co cash lokuswayipha. Uzathola ukuthi intengo yakhona kayifanani kuyasuka kudule bese kufosa ukuthi abantu batshone belayini lemabhenki bedinga imali yangkhona engekhoyo.
Umnumzana Angliston Sibanda yingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Uhlelo Woza Friday liviki silomculi wakubulawayo ocula umdumo ocolekileyo wengoma zokholo unokufeza Vuyo Lethu Ngwenya yena ke odume ngegama lokuthi Vuyo Brown. Asizweni lapha ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Ukhuluma ngabaculi bomdumo wengoma zokholo abadumileke kobulawayo igama lokuthi Vuyo Brown alisolakali nguye ke esikwethiselayeke namhlanje.
Igama lami nguVuyo Brown, stage name, ibizo lami nginokufeza Vuyo Lethu Ngwenya, ngiplaza ngine-14 Mhlabele Church and of course the school at Dominican Convent kobulawayo. Professionally ngasemqalisa 2014 kwangena khona professionally to start ukwenza into zokucula. First single yami ngarelease ngo 2016.
Wakuthanda esemncane uVuyo Brown ecula esikolo lapha ekhuthazwa ukuthi anamathelane lamabhuku ngabazali bakhe.
Bona abazali bami ngama-academics umfundisi wami wangikhuthaza ukuthi this is something you can do professionally. So ikho kwamphusha ukuthi ngikasuke ukwenza. Inspired me and people engambabona whose music I would love and just listen to their stories and hear ukuthi bona bafika njani khona phana, it inspired me as well. Producer wami was Presi Mativenga by Nguyen Sebenzalayo. Besides iband yami that I just do engisebenzalayo kuma shows.
Lanxa waqala ukucula ezingeni eliphezulu ngomnyaka 2016, ucindezele idlade lakhe elitsha eminyakeni emibili edlulileyo uVuyo.
I-first album yomngakhipha 2018, Grace Fulfilled. And the ends are good, she's reading according to Funa Gwami. Ngafaka ama genres a chieneo giyo and my languages a chieneo. So I want to, you know, babi tata bakuthanda. So everyone had a song about babi tanda from it. And it did well nationwide. It even played out of the country, and I was really happy now. Kokonoko.
Umculo kaVuyo uyatholakala kule Zimbabwe langaphandle kwelizwe.
Grace Fulfilled ECD is what I really ask gallery kumculo khona, and also a video is the 9th Avenue and Robert Mugabe Way. You can also purchase the music yangkhona ama online stores wonke. Vuyo Brown, Grace Fulfilled, Tulawazi, The Pray Song, Yatolagala Kunapana. If you just type Vuyo Brown, it's all Tolagank.
I've been walking on this road alone. Awatelege, Uguti, Bangatumana Lawinjani, Ungahambi Mangwenya.
Nyabonga, Ezum Sharaleli for support and Ugutenga in music. To run to. Rezulu Tulawazi is showing on YouTube at Ezi. It's showing on different channels. It's being heard on my radios. Social media handles are me Facebook, I'm Vuyo Brown ZW. Twitter, Vuyo Brown ZW. Instagram, Vuyo Brown ZW. He died for you. He'll never
leave you. He cares for you. Yiwo umculo othoba inhliziyo. Umculo wengoma ezithintayo ezokholo okumculo ophekwe kamnandi nguVuyo Brown. Besikwetshiselayo ke namhlanje kuhlelo woza Woza Friday. Impela sonde emnandi kini lonke igama lami ngiEzra Jesus Banda.
bakwethu isikhathi asavuma ukuba siqhubekele phambili kodwa asingeke ehlukane kothi isikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inani lasebefunyane bele coronavirus eZimbabwe seliqonge laya kwabangamakhulu edlula amahlanu lengxenye 551 emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi 9.7 million silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempelasonto elijukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.